mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 21 chikunguru 2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Zveku White House zvakasiyana nezvekuUnited Nations. KuUnited Nations, kana uri nhengo yekuUnited Nations, une mararamiro ekuuya kuWhite House unotokokwa newekuAmerica. Makore mamwe akapfuuraya waMugabe havana kukokwa ba, kana naamunangaga havana kumbokokwa. Handifunga kuti wacho havakokwe ba ngekuti vari pamasanctions.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti vachaita musangano nevatungamiri venyika dzemuAfrica muna zvitagore rino muWashington DC.
Asi medzisiro yazvo ndeyekuti tichapinda bedzi mumugwagwa, tichapinda chete mumugwagwa, mapurisa achida asingadi, nokuti isu tinotenderwa nebumbiro remutemo. Saka tinokudza ruzhinji rweZimbabwe, ngavagadzirire kuti tipinde mumugwagwa, tinyunyute pamusoro penhamo nokupunyaira kwaita nyika.
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti mapurisa ari nyima mvumo yekuratidzira nemusi wechishanu. Sangano reprivate security workers union rinoti nhengo dzaro dzicharamwa mabasa mumazuva gumi anotevera kana chichemo chavo chekuti vatambiriswe mihoro yavo nemari yekunze chikasatambirwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vazivisa kuti vachaita musangano mukuru nevatungamiri venyika dzekuAfrica kubva musi wa13 zvita kusvika musi wa15 zvita gore rino muWashington DC. VaBiden vati musangano uyu ucharatidza kuzvipira kweAmerica mukubatsira nyika dzemuAfrica uye kusimbisa kuzvipira kweAmerica nenyika dzeAfrica munyaya dzeutongi hwejekerere nekodzero dzevanhu. Kunyange hazvo pasati pazikanwa kuti ndevapi vatungamiri venyika dzemuAfrica vachapinda mumusangano uyu, vanodzidzisa zvokutapa nhau paUniversity of Indiana muzvinafundo Stan Mukasa vanoti musangano uyu wakatanga kare pamusoro pekusawirirana kweAmerica neRussia, vachiti America inowanza kusheedza nyika dzainowirirana nadzo. Muzvinafundo Mukasa vati havaoni mutungamiri weZimbabwe vaEmmerson Mnangagwa vachikokwa kumusangano uyu pamusoro pezvirango zvavakatemerwa.
Musangano uyu unoitwa pagore negore. America zvainoita inoita musangano nenyika dzakasiyana. Wakaita musangano nenyika dzekuAsia, wakazoita musangano nenyika dzekuEurope, saka zvino wakuita musangano nenyika dzekuAfrica. Chinhu chakawamba makore ai eCold War, apo Russia neAmerica waingoramba vachivhundutsirana. Ndechiripo ndechekuti wairwisa kuva neinfluence kune nyika dzakasiyana-siyana. Chinangwa ndechekuti kuve nekuwirirana munyaya dzeupfumi hwenyika. Sezvo munoziva kuti Africa ine maresources akawanda anodiwa kuno kuAmerica. Ngopa muenzaniso bedzi, nyika yeDRC ine mamineral resources anoshandiswa asinganyanyo kuonekwa kune dzimwe nyika va. Saka America ikuda kuramba ichiendesa kushamwari neinfluence kune nyika dzekuAfrica, especially iye zvino ngekuti weRussia nekuAmerica wanenge wari muCold War zvekare panyaya yekuUkraine iya. Saka is something chinogara chichiitika gore negore. Chimwe chinhu ndechekuti America inoti iyo ida kukuriminda vanhu kuAfrica nyaya dzemahuman rights ewanhu. kuti waite respect kuti vanhu vane ma rights munyika.
Uyu musangano we White House uyu ndiwo kukokwa here kana kuti aninani zvake mutungamiri weAfrica unogona kuuya?
Zveku White House zvakasiyana nezveku United Nations. Ku United Nations kana uri nhengo yeku United Nations une mararamiro ekuuya. Ku White House unotokokwa newekuAmerica. Makore mamapfuura aya akapfuura aya waMugabe havana kukokwa ba. Kana nawa Munangagwa havana kumbokokwa. Ndifunga kuti wacho wakokwe ba ngekuti vari pamasanctions. Wakauya ndofunga zvichava netsa chaizvo kuti wave wanodefenda mararamiro ewanhu wekuZimbabwe. Saka wanoita kukokwa kwazvo. Saka America ndo inosarudza kuti inganingi naningi. Asiwo painenge ichikokwa paya inowanzoda kukoka vanhu vanoshamwaridzana nayo. Wakaita sana South Africa, wana Nigeria, wana Ghana, wana Kenya nevamwe wakadaro. Asi kune vamwe like wana Ethiopia, DRC, kuCongo hawasi kunyasu wari pamakakatano asi wachawakokwawo zvekare. Asi wanotiza kuti hawakokwe ba. Munhu asingambokokwa chaizvo ndava Munangagwa.
Nai Professor Mugasa, zvino kana Zimbabwe inogara chipomerwa mhosva dzokutyora kodzero dzevanhu isingakokwi, vachasvitsa sei zvichemo zvavo kana kuti zvavanoda kuti zviitwe nehurumende dzakaita seidzi?
Zimbabwe yakataurirwa makore nemakore, ikaitaurwa makore ese kuti nyatsoarenja zvinhu zvenyu, correct mamistakes amurikuita. Munhu anotaurirwa kunzi uri kukanganisa pakati nepakati nepakati chichinja. Mu-2008 wakataurwa neSADC kuti wachinje zvemaelections, awana kuchinja. Gore negore wanotaurwa neUnited Nations Council for Human Rights kuti wokanganisa chakati nechakati nechakati, hawasi kuchinja. Gore rino United Nations Council on Human Rights yakaongorora zvekare Zimbabwe kuti pane zviri kuchinja here. Wakaona kuti hapana chiri kumbochinjwa. Saka vanhu wasiri kuteerera pa. Saka chinhu chikuru ndechekuti kana tikaokoka kuWashington chii chichabatsira? Ngekuti makore makore isa apfuura aya weAfrica waitaura United Nations neAmerica nenyika dzekuEurope wachiti nyaya yavo Mugabe is an African matter. Saka regerai isusu wekuAfrica tigadzirise. Zvino African Unity ZADC watadza kugadzisa nyaya yekuZimbabwe. Asi America iri kutiyo zvino ungakoke munhu asi kuda kuchinja. Ndo chikonzero ichocho chekuti wasakokwe ba. Hawasi kuteerera zvakutaurwa kana neshamwari dzavo.
Avo vange vari vanodzidzisa zvekutapa nhau paUniversity of Indiana muzvinafundo Stan Mugasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7. Tatadza kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa, uye tichienda pamhepo mibvunzo yatavatumira yange isati yapindurwa. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti mapurisa ari nyima mvumo yekuratidzira nemusi wechishanu, asi mapurisa havasati vataurira sangano iri zvikonzero zvokurambidza kuratidzira uku. Sachigaro veCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vanoti havasati vaona minduro yemapurisa iyi sezvo ichiri mumaoko emagweta avo. Mapurisa anonzi haasi kupindurawo tsamba yavakanyorerwa nevashandi vehurumende vachivazivisawo nezveurongwa hwavo hwekuda kuratidzira, vachiti kana pasina mhinduro yabva kumapurisa vachaona zvekuita pakudoka kwezuva. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo. Vamutasa vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vachaenderera mberi neurongwa hwavo sekodzero dzavanopiwa nebumbiro remutemo.
Ichokwadi kuti tarambidzwa nemapurisa kuti tienderere mberi neurongwa hwatanga tinawo musi wechishanu wekuratidzira techinyunyuta pamusoro pekumbunyikidzwa kuri kuitwa agari vemuzimbabwe kodzero dzavo nehurumende mapurisa vematare nemamwe mapazi ehurumende akasiyana siyana
muri kuti imi mapurisa arambidza kuti munge muchienderera mberi nekuratidzira vati vakupa here zvikonzero kana tsamba inoratidza kuti vakurambidza
handisati ndapiwa gwaro rabva kumapurisa riri mumaoko emagweta edu ndovanonotora vakavanaro sezvo ndiri kufamba handisati ndaripiwa kuti ndinzwisise kuti zvavari kuti vari kutirambidza vari kutirambidzira zvipi ndamirira kuti tipihwe gwaro iri uyezve kuti magweta edu atizarurire kuti nzira yakajeka yekufamba nayo ndeipi
matanho apa hamuchatora tichiona iro danho ratorwa nemapurisa iri
isu padanho ratorwa nemapurisa hatina chimwe chatinoita kunze kwekuti ticharamba tichienderera mberi nekuratidzira kwedu tichienderera mberi nokuita kuti kodzero dzedu dziri mubumbiro remutemo dzisambunyikidzwe nemapurisa kuverenga kwatinoita bumbiro remutemo kunotionesa pachena kuti mapurisa haana simba rokutora kodzero dzavanhu dziri mubumbiro remutemo uyezve havana simba rokumbunyikidza vagari vemuzimbabwe sezvavanoita saka tichanzwa chekutanga tichanzwa gweta kuti rinoti kudii asi dzimwe nhambwe maringe nekuti kana takurukura pachezvedu nebhodhi nemumagweta edu tinoona kuti toenda here kumatare kana kuti kumatare kusina zvakunotibatsira totora rimwe danho ripi asi mhedzisiro yazvo ndeyekuti tichapinda bedzi mumugwagwa tichapinda chete mumugwagwa mapurisa achida asingadi nokuti isu tinotenderwa nebumbiro remutemo saka tinoudza ruzhinji rwezimbabwe kuti ngavagadzirire kuti tipinde mumugwagwa tinyunyute pamusoro penhamo nokupunyaira kwaita nyika nevagari vemunyika tinyunyute pamusoro pekushayikwa kwemishonga kuri kuitika muzvipatara tinyunyute pamusoro pekuderera kwedzidzo vana vari kuenda kuzvikoro vasingadzidze tinyunyute pamusoro pekukwira kwezvinhu kwatambudza nokudzungaidza vanhu munyika tinyunyute pamusoro pekubatwa unhapwa kwatiraifungidzira kuti kwakapera nokuenda kwaSmith neRhodesia kwadzokazve munyika yechipikirwa yatinotarisira kuti inge iri nyika yakasununguka ine vanhu vagere zvakanaka saka ruzhinji rweZimbabwe ngarugadzirire tichapa parura kuti nzira yatiri kufamba nayo ndeipi asi kuratidzira nokuenjoya our constitutional rights is something that we are not going to give up.
Avo vange vari sachigaro veCrisis in Zimbabwe Coalition vaPita Mutasa vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinomirira vanoshanda mukuchengetedza zvinhu nenzvimbo kana kuti maSecurity Guards reprivate Security Workers Union rinoti razivisa vashandirwe vavo kuti vacharamwa mabasa mumazuva gumi anotevera kana chichemo chavo chekuti vatambiriswe mihoro yavo nemari yekunze chikasatambirwa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Sangano rinomirira vashandi vanochengetedza nzvimbo kana kuti maSecurity Guards reprivate Security Workers Union kana kuti PSWU nhasi vazivisa vashandiri wavo kuti vanoda kukanda mapadza pasi mumazuva gumi kuti vapiwe mihoro yavo nemari yekunze. Mutsamba yavo yeziviso yavaisa kumasangano evashandirwi, sangano rePSWU rati mari yavari kutambira yemaRTGS iri kushaya simba zuva nezuva nekudaro haichakwani. Vanoona nezvekufambisa kwebasa muPSWU mumasvingo vaDarlington Banda vanoti mari yavari kutambira inosvika zviuru makumi matatu nezvishanu 35,000 RTGS yave shoma.
Ya magadhi kana kuti varindi vanoshanda vakunonga svosve nomuromo. Isu seprivate Security Workers Union tiri kuudza vanhu vese vanorinda nevanorindirwa vacho kuti pachava nezuva ratichaisa mapadza pasi, ende tichitaura nyaya iyi kuti ngavabhadhare muUSD dollar vanaro. Nemhaka yaye tichidaro vari kubhadhara vamwe vashandi ne USD vamwe vashandi nemabond.
Sachigaro wesangano nomirira vashandiri vemakambani aya Security Association Employers in Zimbabwe kana kuti SAZ vatapi vakaroro vati vanotarisira kuita naurirano nevashandi vavo. Vaenderera mberi vachiti makambani avo ari kunetseka kuwana mari yekunze kuti vabhadhare vashandi.
Mr. Mutimba, nhau iyoyo yekubhadharwa nema US, I think in now iri kuaffecta nyika yose. Sector yedu as one of the sectors in the bigger economy. Ese tiri kuita dambudziko munyika renyaya yekuti ma US dollars akashomekana kana kuRBZ chaiko chaiko. Ma companies ari kuenda kuoption vachida kuti vawane forex ichinzi haisi kutokwanira nyika. Saka zvinonetsa at a sector level kuti ma companies akwanise kubhadhara vashandi vavo in US dollars.
Vashandi vemakambani ekunze ava vabatana nevashandi vehurumende vari kunyunyutawo kuti vave kuda kubhadharwa nemari yekuAmerica. Munyori mukuru musangano wevashandi ZCTU vaJafet Moyo vati zviri kuitwa nevashandi zviri kuratidza kuti vatambura.
Izvozvo zvinoratidza mamiriro ezvinhu asina kumira zvakanaka kumaindustries. Tinoona kuti kuhurumende vari kutochema, vanotarisa nezveutano vanochema, vekuconstruction vatopa notice, vakuona vesecurity vakuita zvakanana. Zvinongoratidza kuipa kwezvinhu kana kuti zvinoratidza kushungurudzika kuri kuitwa nemaemployers kuvashandi.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi munyika muzvinafundo Paul Mavhima kuti tinzwe divi rehurumende sezvo vange vasingadairi nhare yavo. Kunyange vashandi vari kuti vari kuda kubhadharwa mari yekunze, gurukota rezvemari munyika muzvinafundo Mutuli Ncube vakaudza dare reparamende kuti hurumende haina mari yacho. Vemakambani vari kutiwo mari yekunze iri kunetsa kuwana sezvo hurumende iri kuvamanikidza kuti vatengese zvinhu zvavanogadzira nemari yemunyika. Ndakamirira Studio 7 Masvingo. Dini Goldfrim Timba.
Tombo tarisa zviri mumapepa nawo anasi. Munewsday mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hakuna kwavari kuenda uye vacharamba vari pachigaro kupfuura gore ra2023 kuti vapedze zvirongwa zvose zvavakatanga munyika. Munewsday makare masangano anomirira varayiridzi anoti nhengo dzavo dzinogona kuramwa mabasa chero zuva pamusoro pemihoro yavo yemwedzi uno iyo vanoti haina chainotenga. Zimlife.com rinoti sangano remapata anopikisa rePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD rabudisa gwaro rinokurudzira kupindudzwa kwemitemo ine chekuita nezvesarudzo dzegore rinouya dzisati dzaitwa. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Gai nenewo ndiritaurewo nyaya ndini zvangu General Ronald Timnet paPretoria. Ndiritaurewo nyaya yaMutuli Ncube negavhumendi yavo. Ko zvavakashayiwa mayusa okubhadhara maticha nemasivilians madokta manesi. Ko mari yokuzobhadhara masabhuku vaiwana kupi? Ndo yavazokwanisa kuwana kuzama kutenga mavhotsi kuti masabhuku avhundusire vanhu. Manje hazvishandi manje, vangavapi masabhuku adye madhora iwavo. Muboxi munhu anenge ari hwani unenge asina sabhuku. Vanhu musavhundusirwa nemasabhuku. Hakuna sabhuku unovonera muballot box remunhu. Pinda muboxi uite zvaunoita imomo, wapedza kuhoreswa mbeu yako. Hazvina basa. Ngavape masabhuku avo iwavo, ngavadye masabhuku. Idyai masabhuku, usarauya Mutuli Ncube nagarwe vakupai yusa. Idyai yusa, tosangana muboxi. Atenda angu
vateereri weStudio 7. Makadiko Studio 7. Tiri kuona kuSouth Africa patinoneswe nhamo nevaneveyo. Aya, nyika yedu yambonakawo. Dai nyika yedu yambonakawo, tidzokereko nyika yedu. Idhindambo bvangambo siya matomo. ZANU PF yese ngaibve zvayo. vambosiya vazvikonewa nyika yedu tinoida tiri kutioneswa nhamo kune dzimwe nyika dzaamwe tichioneswa nhamo dzokai kwenyu ukatasa kwedu kwacho hakuna chiriko tinonzitsitsi vana vezimbabwe tatambura nokutambudzika shuwa
Makadiko, makadiko washamarari westudio 7. Tinotenda nechirongwa chestudio 7 kuti taurira chokwadi maringe nenyika yedu yeZimbabwe. Asi nzwaika washamarari westudio 7. Imwe mumubvunzo yamunobvunza vanhu veZaro PF. Munotoita sekunge munenge mavapa anza kudhara. Zvakafanana papa vakabvunza kuti zvikunzi vanhu veZaro PF muri kutora upfumi hwenyika mari yeGod. Muchishandisa pakukampena maelections a2023 ari kuuya muchibvunza vana mugwada vamugwada vakatara kuti mari iri yenda kunogadzira marodhi onai rodhi yekubva maHarare kuenda kumasvingo iri kugadzirwa nemaminerals emuzimbabwe muno imimi munokonewa nei kuvabvunza kuti ko mari dzematogeti dziri kuenda kupi kana muri kuti mari yegod mari yemaminerals ndiri kugadzira rodhi ko matogeti mutoko rodhi pari kupfuura motangani pazuva mutare rodhi pari kupfuura motangani pazuva Bait Bridge, imotangani dziri kupfuura dziri kubhadhara Toget, Blawai Road, Bindura Road, Chinoi Road, marodhi esati kutaura nezvavaya. Pari kupfuura motangani dziri kubhadhara matoget. Asi ona munhu achitaura kuti mari dzemaminerals dziri kugadzira marodhi. Ko, matogets, ungavo humbavha hwakadiwo. Mumwe mibvunzo yacho nyatsobvunzai munhu zvokuti anira pakona. Kwete kuti mibvunzo yacho yose yamunobvunza anikachiwana anzire kutaura. Ndine zvangu handifare napo ipapapa. Nyatsobvunzai munhu chaiti chaizvo zvokuti munonyatsokumubata aine mhosva. Oti ipapa handipaziva kuti apa ndiropaziva. Panoti anongowana maanzo ekutaura chete. Ndatenda zvangu. Mwana nguva yakanaka.
Pastudio 7, Studio 7, makadii apo. Ndinoda kuti mashoko angu andiri kutaura pamuruta asvike kuruzhinji kweZimbabwe muri kutaura naSipambi Sipambi paRSA. MuZimbabwe ndakaona makaregistiwa opposition party akawanda. Asi chinhu chiri kundishamisa ndechekuti vese vakanyarara kuti zero kunongori netriple C chete. Handizivi kuti anonzi maopposition party vari kusapota ZANU PF here kana kuti vanongoda kuti vangonobhenefitawo kupollard handinyatsokuwisisa. Nekuti tarirai muone iye zvinezvi zeki zvayairi manje zvazoitwa zekiya manje. Munofungidzira kuti inganzi iorganization yakazvimirira here izvi yenhankire vanhu vezeka iZANUPF kayaisiwapo saka maelections edu e2023 munofungidzira kuti chii chinobuda ipapo vanhu vangatendera here kuti shuwa maopposition party anzi yahwina ivo vaisiwa nhange tinoda inonzi big strike noise chaiyo chaiyo ichaitika muzimbabwe zviri bheka kuti aregewe kuti maelection iwa kuchiitwa noise chaiyo chaiyo kusvika icho chadissolviwa chiorganization chenhankire chezanu icho hatisi kuda hedu hatisi kuda chikomisheni chaisiwapo icho hatisi kuda chikomisheni chaisiwapo chenhankire icho chezeki icho chikomisheni chezeki icho icho ngachidissolviwe icho ndechezanu icho
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Pavanhu vose muAmerica vari kubatwa neCovid-19, zvikamu makumi masere kubva muzana kana kuti 80% vari kubatwa nemhando dzeCovid-19 dzinonzi BA.5 neBA.4. Mhando mbiri idzi dzakabuda mumhando yeOmicron, mhando yakabuda mucoronavirus. Mhando idzi dzinonzi dziri kupararira zvine mutsindo muAmerica. Nyanzvi mune zveutano dziri kuti kana dzakatarisa mhando yeBA5, vanoona kuti tichange tiine COVID-19 kwenguva refu iri kuuya. Tabata nyanzvi mune zveutano vachishanda mudunhu reNorth Carolina, Dr. Simbiso Ranga, kuti tinzwe zvizhinji.
Vawandei chaandingataura ndechekuti mhando iyi yeCovid-19 EBA 5 variant BA5 yakatanga kuonekwa ku South Africa munana January gore rino and imhando inopararira zvakanyanya muma communities asi vana vanyanye kurwara sezvaita mhando dzekutanga asi iri kupararira hayo muno mu America
payakauya takanzwa zvimwe chetezvo chasiyana chii sei iko zvine zvanhu vaya kuyambirwa kuti nhando iyi yauya zvakaipa
iye zvino chava kuitika ndechekuti sezvatinoziva mhando dzeCOVID-19 dzinotora nguva dzichipararira mumacommunities and kune mamwe maareas kwokuti vanhu havana kubayiwa nhomba vakawanda kwairi kunyanya kupararira saka chiri kuitika iye zvinoizvi ndechekuti senguva inoyi vanhu vava kubuda mudzimba vachisangana vachiinda kumatrips zvava kuita kwokuti irambe ichipararira uyezve sezvo yagara ichimhanya zvakanyanya vanhu vari kuibatira chandingataurazve ndechekuti vanhu vakati wandei vava ne some form of immunity yawanikwa mavaccine aya atashandisa nhomba dzashandiswa so far uyezve vazhinji vanga vakambobatira COVID kumashure uko saka vane some kind of immunity zvinoita kuti vasanyanya kurwara I think izvi zviri kukonzeresa zvekuti vanhu varambe vachiparadzira kune vamwe so it's not new but it's just now kuti yasvika pafezi yekuti iri kuparira kuvanhu vakati wandei munguva yekuti vanhu vari kufambawo muno muamerica
chikuru chainonetsa nacho chii mhando ichi
mhando iyi ndeyekuti vamwe vakabayiwa mavhaccini vana nhomba kana kuti vamboita COVID vachiri kuibata dzimwe mhando mavariants atanga tichishanda nawo pamakore maviri apfuura aya ndeyaiti kana wabayiwa nhomba kana kuti wamboibatira COVID-19 chance yokuti ukurumidze kubatira mhando itsva dzinenge dzichiuya yanga iri shoma but ne BA variant 5 it seems like inokwanisa kungobatira even though vanhu vakabayiwa nhomba the good news ndeyekuti vanhu havasi kunyanya kurwara zvakanyanya saka muzvipatara hamusi kuzara nevanhu vari kuuya necovid-19 although vari kuibata mumacommunities chimwe zvechatiri kuziva ndechekuti vanhu vazhinji vari kutesta for covid-19 mudzimba most of those numbers hadzisi kukepchwa nemalaboratories emuzvipatara and so forth but vazhinji vari kungobatira nhomba vari kungobatira this variant vachigara mudzimba so it's just a weaker form of virus which is spreading faster than mamwe mavariants
asi tingati inotyisa here sezvazvichiita coronavirus yokutanga
I think yes nezvi vanhu vajairira vahwande vatagara necovid-19 but one day kuonekwa kwayava kuitwa nevanhu kuonekwa kwakunoitwa flu kana vanhu vabatira flu zviya it's a disease which can be very bad but most people vanenge vakabayiwa nhomba vaya vane immunity yakanaka they do fine ndofunga ndo maonerwo ava kuitwa COVID-19 now chandingakurudzira kuveruzhinji ndeyekuti kana usina kubayiwa nhomba that's your biggest protection inokupa a better fighting chance than usina kubayiwa nhomba uyezve kana vanenge vaita masymptom vakurumidze kuita quarantine vachigara kumba sezvatinongoita kana munhu une flu
avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga vari parunhare kunorth carolina nestudio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mutungamiri weamerica vajoe biden vanoti vachaita musangano nevatungamiri venyika dzemuafrica muna zvita muwashington dc gore rino sangano recrisis in zimbabwe coalition rinoti mapurisa ari nyima mvumo yekuratidzira nemusi wechishanu sangano reprivate security workers union rinoti nhengo dzaro dzicharamwa mabasa mumazuva gumi anotevera kana chichemo chavo chekuti vatambiriswe mihoro yavo nemari yekunze chikasatambirwa tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesuri zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka hwande ndichiti moswera zvakanaka